Muchauri wemuri uye vari musukuru wavamugabe vari yemugabe vanoti vanotsigira kupinda mune zvematongero enyika kwaRobert Junior vachiti havana kubvira vamboita dambudziko nemusangano wezanupf asi nevanhu vakapidigura hurumende yavamugabe. Valiyo mugabe vanoti kunyange vamugabe vakafa vakagumbukira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakavatorera masimba nechisimba nyaya iyi yakapera nekufa kwavo vachiti zvakaitika zvakapera. Valiyo mugabe vanoti bato rezanupf harisi remunhu, nekudaro nhengo dzemhuri yavo dzinogonawo kupinda nekutora zvigaro mubato iri. Kutaura kwavaliyo mugabe kunotevera kuenda kwakaita Robert Junior kumusangano wezanupf wakaitirwa kuchitungwiza apo vamunangagwa vaitsvagira rutsigiro nhengo dzavo pamberi pesarudzo dzemabyelection dzakaitwa musi wa26 kurume. Mutauro webato rinopikisa reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vanoti kupinda kwevana vevatungamiri vezvematongerwo enyika mune zvematongerwo enyika kuri paviri. VaDube vanoti kupinda kwemwana wavamugabe munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuita sevaifarira vamugabe asi vari ivo vakavashungurudza kusvika vafa.
Asi murimo wedivo unozoona kuti zvinongoitika kana vamwe vakushandisa vana ivavo kuti vange vachifara vanhu kumeso sezvatakaona zvichiitika kuzanupf kuti zvinozikamwa nemunhu wese kuti divi ravamunangagwa relacoste ndo rakabvisa vamugabe muutongi asi vakuita sekuti vaiwirirana navamugabe kuburikidza nekuzogamuchira mhuri yavo ivo varivo vakavadzinga vakavashungurudza.
Patabvunza kuti ingawani vana vevaimbo vemutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vakapiwa zvigaro, vaDube vanoti vana vavatsvangirai vakaita zvematongerwo enyika nekuda kwemhodzi yeshanduko yakadyarwa nababa vavo kwete zvekushandiswa.
Saka unotoona kuti vatsvangirai vakagona kudyara mhodzi pavana vavo yekushandira vanhu.
Mukuru wePlatform for Youth and the Community Development vaClarence Maduku vanoti nyaya dzekuti vana vevatungamiri venyika vapinde mune zvematongerwo enyika chinhu chinoitika zvakanyanya munyika dzemuAfrica, vachiti zvakaitika kunyika dzakaita seKenya, Botswana, South Africa, Congo nedzimwe. VaMaduku vanoti chakakosha ndechekuti vana ava vane kodzero semunhu wese munyika kuita zvematongerwo enyika. Zvinonziwo mwana wavamunangagwa kuda kwase David ari kuda kupindawo munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutauri wezanupf vaChristopher Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanofara kana vana vemagamba yehondo vachipinda mune zvematongerwo enyika kuchengetedza nhaka yavo.
Tinofara chaizvo, tinodakara nekufara kuti vana vemagamba yehondo yechimurenga chechipiri vaira tsoka dzavanamai vavo nanababa vavo. Chinhu chakanaka nzira yekuti DNA yavo inoratidza kuti vanonakirwa nezvakaitwa nemadzibaba vavo nemadzimba yavo, kufira kuvatswa kana kuraramba vachiurira nyika yezimbabwe kusikapatiri nayo.
Mune dzimwe nyika vatungamiri venyika pamwe nevamwe vanenge vari mumasimba mune zvematongerwo enyika vanopinza vana vavo mune zvematongerwo enyika senzira yekuchengetedza nayo upfumi hwavanenge vaunganidza kuitira kana vakazosiya masimba. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.